Mawarriors arova Zambia 6-5 nemapenalty. Ndokupinda mufinal yemakundano aya iyo iri kuone musi wechipiri svondo rinouya. Zvekwata izvi zvapedza zviri mangange 2-2 munguva yakatarwa asi makundano aya haana mutemo unowedzera nguva kana kuti extra time. Chikwata chanomirima pedza ichi changa chakarohwa 2-0 munharaunda yokutanga ndokudzora kusvika pa 2-2 nezvibodzwa zvabva kuna Macaulay Born na Walter Musona. Kukunda uku kuri kureva kuti Zimbabwe yave kusangana nechikwata chichakunda pane mumwe mutambo pakati peMalawi neKenya. Zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano aya kugadzirira mitambo miviri ye 2026 World Cup yakatarisana nayo neLesotho neSouth Africa muna chikumi. Aimbove mutevedzeri wemurairidzi weCapes United Fungai Kwashi anoti Warriors anoda mitambo yegadziriro yakaita semakundano aya kuti chikwata ichi chinyatsosimba zvekumisidzana nezvimwe zvikwata kumitambo yeWorld Cup.
Makasaronga zvakanaka zvinhu zvinga zvifambi saka ndirongoti vakuru vedu ngavaronge zvinhu zvifambi zvakanaka varonge mafriendlies timi jaire kutamba yese timi jaire kubatana timi ende kwene kwezvinhu
zvechakadaro vatsigiri vechikwata cheCapes United nhasi vanga vari munhandare yenhabvu yerufaro stadium uko vanga vachibatsira kugadzirisa zvasara kuti nhandare iyi ichishandiswa zvekare mumitambo yekasolaga Premier Soccer League. Studio 7 yachanya kurufaro uko yaona nhandare inoyevedza inokwanisa kufungidzirwa kuti yatove kutambirwa nhabvu yePSL. Mutsigiri weCapes United vatavengwa chirabvu avo vanove mumwe wevanhu vanga vachanda munhandare iyi vanoti chasara chete kote zvikwata zvipinde zvitambe kurwira mapoints.
Nhandare yerufaro kombedzi rune mamwe ground isina fit and tefe yacho yemuground yava right changosara muground umu changosara bhora chete.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaAlfred Maliana vanoti semaonero avo nhandare iyi yave pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 95% kupera.
Nani ya ranaka ground I think kuti ripere ndofata apa 95% one of the two things zvikangopera izvo but aiwa rasiyana nerufaro yataiziya kudhara iyo.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti vari kutarisira kunge vachashandisa mari isingadarike mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica panoperesesa kugadzirwa kwenhandare iyi.
Vangu vefinance vachakwenenzvera kuti tashandisa mari inosvika pakadini. Isusu tatine chinangwa chekushandisa less than 3 million or so pachirongwa chakaita sechichichi. Saka mari dziya dzaitaurwa dzakareba dzine mumvuri aiwa hatidi kudaro idzi mari dzevagari.
Mumwe mutsigiri weCapes United vaSamuel Saini vanoti kushandiswa kwerufaro zvekare kunobatsira vatsigiri venhabvu munyaya dzemari dzekufambisa.
Ite tachiremirwa kuti every week tenda away kana kulasida tiri kukariba natsigwa dzata tiri kugweta tichimusapana dzedu iko zvino zvatoona kuti mari dzakuya chi papa munomuharare uye zvakare masoda zvinova ano yakawanda tibhedai kuwana magetekisi emari yakati wandei.
VePremier Soccer League vari kutarisira kuti nhandare iyi ichatanga kushandiswa svondo rino. Mugwaro ravatenderedza vatori venhau vari kuti mutambo pakati peCapes United neBigita Minerals uchange uri murufaro nemusi wechina. Vanotiwo zvekare Dynamos iyo iri kushandisa Barberfield Stadium semusha ichange ichishanyira yadha murufaro umu nemusi wesvondo svondo rinouya. Vanoita zvekuongorora mamiriro edzinhandare veZifa Instance Board vachange vachiongorora zvekare nhandare yerufaro nemusi wemuvhuro mushure mekunge vanongedzera zvishoma zvaida kugadziriswa zvinove zvagadziriswa nekanzuro yeHarare. Totarisa makundano eAll Africa Games. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket Manheru ano chiri munhandare ye Achimoto Cricket Grounds muGhana kurwira menduru yegoridhe neNamibia. MaChevrons auda kutevera tsoka dzemaLady Chevrons ayo akatora menduru yegoridhe mushure mekurova South Africa. Parizino Zimbabwe yaunganidza menduru gumi neimwe chete, mbiri dzegoridhe, shanu dzesirivha neina dzebronze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.